Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishipete nyura tirimu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechina, zvita 23, 2021. Makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ndezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuru yeHarare inowedzera nzvimbo dzekuti vanhu vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19.
Christmas yegore rinouya aoma. Handisingazivi hangu kana kune vamwe vari kukwanisa kuafordawo vaine kuwanawanawo income indicator kudarika isusu. Isusu income tachikuwana zvishomu hatikwanisi kuti titenge zvinhu nemari yatinenge tinayo ichibva yamukwane pakufa.
Vanhu vakawanda vanoti havasi kukwanisa kuita machikichori musi wekisimusi sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka panyaya yemari. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti gore ra2021 ranga rakaoma zvikuru. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kanzuro yeHarare inoti yawedzera nzvimbo dzekubayira vanhu nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 zvekuti ine vanhu vari kufamba vachipinda munzvimbo dzine zvitoro vachibaya veruzhinji nhomba yecovid-19. Godwin Mangwijga anoti panyaya inotevera.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vaudza Studio 7 nhasi kuti vakatora danho iri mushure mekuona kuti vanhu vakawanda vange vasiri kubayiwa nhomba yecovid-19 nekuti vainge vasingafarire kumira mumitsetse yakareba mumakirinika nezvipatara zvekanzuru.
Kare taiti vanhu vaenda kumakiriniki atedu ekanzuro vachinobayirwa ikoko, asi takaona kuti vazhinji vanga vasingazouya kumakiriniki nekuti vaiti makiriniki kuri kuzarisa, vachitiwo pamwe vanonge vakutotya kutozobatira chirwere ikoko kutoti kune kwavaungana vanhu. Saka takaona manambazi edu anga asiri kufambirana sezvatoda kuita, sezvo ndiziva kuti tinoda kupfuura kuti tiite inonzi herd immunity, tinoda kuti tibaye vanhu at least 60% yepopulation. Saka takazoti nehurumende ngatipindei kuvanhu, ngatiendesei chirongwa kuvanhu kwete kuti vanhu vauye kuchirongwa.
Dr. Chonzi vati chirongwa chavo chekupinda munzvimbo dzinenge dzine veruzhinji chiri kufarirwa zvakanyanya nevagari vemuHarare.
Vanhu vari kutambira chirongwa ichi zvakanaka nekuti chirongwa chiri kuendesa atoti maservices kuvanhu. Saka vanhu vanozvida, ndo zvatinoti hatidi kuunganidza vanhu, ngetiende ikoko tinosangana nevanhu vari mumakomunity avo, saka vari kuzvifarira chaizvo.
Mumwe mugari vemuHarare vaJohnson Chirwa vati vatambira chirongwa ichi nemufaro sezvo vaitadza kunobayiwa nhomba nekuda kwemitsetse inogara yakareba mumakirinika.
Ndaigara ndichipopota nenyaya iyoyo yekuti kana zviri zvemisangano zvemavhoti hurumende inotora basa iroro vachienda naro kuvanhu, asi iri revaccination vaiti vanhu ndivo ngavauye kuvaccination. Saka apa zvekutofamba papa sitombonina kana queue zvavanga vakaisa centralize kwaigara kwakazara vanhu vaitomuka na 5 AM apa izvezvi ukaenda pasi pamufakoti wakutonopuwa jebhi rako waka pasina queue.
Vachonzi vakurudzira vagari kuti vabude neuwandu hwavo kunobayiwa vachiti izvi ndizvo chete zvinokwanisa kudzivirira vanhu kubva kudenda iri. Dr. Chonzi vatiwo vanhu vanofarira kungwarira panguva ino yezororo vachiti ndiyo nguva inowanzobatwa vanhu vakawanda necovid-19.
Saka hungu yezvino izvi tine Omicron ndo yaanyanya kuwanda muno, saka vachabhohwa kuSouth Africa vachawanda. Vachauya kuzovisitawo vachibhohwa kunana Botswana kunana chii vanenge vawanda. isusu tine vedu vanenge vachibva kudzimwe nyika dzakasiyana siyana kunana UK kunana chi vamwe vacho vanogona kunge vaine zvirwere vasati vaane masymptoms vachiuya kuholiday kana vaya kuholiday havazogara nzvimbo imwe chete nekuti vamwane makore vasina kuuya vanenge vachifamba saka mukufamba kwavari kuti hatizoziva kuti vari kuita here zvatinoti vaite zvekupfeka mamaski
vatikanzuro yavo inotarisira kuzadzisa chiga chehurumende chekubaya vanhu makumi matanhatu kubva musana zvevagari vemuguta pakupera kwegore rino vachiti vakatadza kuita izvi vachazviita muna ndira gore rinouya hurumende yakazivisa kuti vanhu vapfumbamwe vakashaya nechirwere checovid-19 nezuro uye vanhu churu chimwe chete nemazana matanhatu nemakumi matatu nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wekare vanhu vafa nechirwere ichi vava zviuru zvina nemazana masere nemakumi maviri nevasere uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe nemazana mana nevana vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vava mamiriyoni mana nezviuru makumi manomwe nezvisere nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 4,078,669 vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vava mamiriyoni mana nezviuru makumi manomwe nezvisere nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 4,078,669 vanhu vabayiwa nhomba yechipiri vava mamiriyoni matatu nezviuru makumi masere nezvisere nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 3,088,672 uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
vanhu vakawanda vanoti vachatadza kutamba kisimusi zvakanaka gore rino sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
mumwe mugari wemuHarare angoda kuzivikanwa nezita rekuti vapablo vati pazvinhu zvavanga vachitarisira kutenga vakwanisa kutenga zvinhu zvishoma sezvo mitengo yezvinhu yakwidzwa zvakanyanya
mitengo yacho mahwazvinhu nemapunda zvinotengeka zvinonge zvichingokwira ichi ndezvitan
haina kukwana unozongotorawo 1-2-1-2 zvekuti vanhu kumari yatinenge tatumwa kumba wazonzwisisa mari yatinenge tapuwa kumba kuti vanenge tiudzo rinokwana aiwa haikwani
mugari wekudziva rasekwaextension vamelulex banda vatsigirawo kuti mitengo yezvinhu iri kudhura
krismasi yegore rinoro yaaoma handisingazivi hangu kana kune vamwewo vari kukwanisa kuafodhawo vaine kuwanawanawo income iri beta kudarika isusu bcause isusu income dzatiri kuwana dzishomi hatikwanise kuti titenge zvinhu nemari yatinenge tina ichibva yangokwana ipapopa inofanira kuti kutosqueeze kutesakadziri nekutotiowane chekutenga chacho
nepamusana pekudhura kuri kuita zvinhu amai melodi dhuve vati dai hurumende yaongorora vemabhizimusi vachiti kumwe kukwira kwaita mitengo havasi kukunzwisisa
zvinhu zviri kudhura ukaenda fanike uine ekukwesha hauna chaunoburisa unotouya nezvinhu zvishoma shoma zvaunoda chie zvauzvitengi nekuda kwekuti zvinhu zviri kudhura mafuta ekubikisa ari kudhura zvekuti patai atenga anga achakachipa but iye zvino akutorova kuma700-800 saka kana uchida kutotenga hautombotengi zvekuti ndatoasiya nanchitoada kuti wotiwo zvinodyiwa nevana vana makaroni nanaraisi zvese izvo hapana chiri kutombotengeka kune hava vanozvigona asi ini ndazvitata ndinokurudzira kuti hurumende dai ichititarisirawo mashopu kuti vationerewo kuti mitengo iri kuitwa iyi vakapotawo vachitaura navo vanogona kunzwawo vakadzikisawo kurangarirawo vaya vanowanawo zvishoma
mumwe mudzimai ane chitoro chinotengesa mbatya amai Priscilla Ndou vati havasi kuwana vanhu vakawanda vari kutenga zvinhu zvavo munguva ino zvichienzaniswa nemamwe makore
takatanga takatarisirawo kuti sengo yechrismas pamwe kuda tichabhusta masales but zviri kuratidza kuti vanhu havana mari nenyaya yekuoma kweupenyu
asi mumwe anotengesa zvinhu mumigwagwa vatafadzwa muzamanyo vati michero yavo iri kutengwa zvakanaka uye vari kutarisira Kisimusi yakanaka gore rino. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanyasha muchitwa vati kukwira kwemutengo yemafuta edzimotikari pamwe nekushayikwa kwemari yekunze mumabhanga ndezvimwe zviri kukonzerawo kukwira kwemutengo yezvinhu.
Ngo mitengo iri kukwira yezvinhu zvichienderana nekuti mitengo yemafuta yemotikari peturi nedizi zviri kukwirawo sezvo zvatinoziva kuti pakangokwirawo mitengo iyi zvinhu zvese zvinoteverawo kukwira zvobva zvasanganawo nekuti iko zvino auction system yerangoti misway saka avo vanoda kutenga mari yekunze vakawanda vakuiwana pamusika mutema apo panova pane mutengo wakati kwirei saka sezvo munhu achida kuita bhizimusi unoitira kuti uwanewo cheuviri tinoonawo vachikwidzawo kuti vakwanise kuwana mari yekutenga inoitawo kuti bhizinesi ravo rirambe richienderera mberi ndosaka tiri kuona panguva ino mitengo yatinoti mabasics iri kukwira.
Mafuta ekubikisa marita maviri ari kutangira pamadhora mazana manomwe ukuwo makirogiramu maviri eshuga achiita madhora mazana mashanu huku inorema makirogiramu maviri ichitangirawo pamadhora chiuru nemazana maviri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinhu zvichakanaka muZimbabwe nguva ino vanhu vaiita chipatapata kunotenga zvinhu zvekushandisa pazororo rekrisimusi negore idzva asi nekuoma kwaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi vanhu vakawanda vava kutadza kutenga zvavanoda sezvo vasina mai yekushandisa pazororo rekisimusi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti kunyange hazvo gore rino ranga rakaoma munyaya dzeutano, upfumi pamwe nezvematongerwo enyika, veruzhinji vanofanira kuva netariro yeramangwana rakanaka. Vachamisa vanoti bato ravo riri kubatsira vanoshaya nekuvapa zvekudya munguva ino yezororo rekisimusi negoredzva. Vanotiwo veruzhinji vanofanira kubatana pamwe nekugarisana zvakanaka. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navachamisa naRay Choto weStudio 7.
Rino 2021 kwatiri kumatongerwo enyika ranga riri gore rakatakanangana neaconvergence gokorodzo unganiso batanidzo batanidzwa kwevanhu vezimbabwe vagari vezimbabwe panyaya yekuti munyika muve neshanduko. Tinofara zvikuru kuti nyika yakadanira izvi munhu wese ruzhinji rwenyika matirimana enyika vakanzwa vakaona vakatenda zvechokwadi nyika yedu inotoda mubatira pamwe chete inotoda kuti tiite humwe inotoda kuti tiite kukomba nekoko tibatsirane kuti tikadenda wobatsirane saka tinofara kuti izvozvo shoko rakatinhira munyika kuti panobikwa gumano rouchenjeri gumano reshanduko gumano rokuti dei nyika yava nekutungamirira asi mukatarisawo gore iro rino ranga rakaoma zvikuru rakawanda kunyaya dzekurarama vakuru vakuru vakanga vachirarama vakatisiya ukatarisa varabhewa ukatarisawo munyaya dzedu matongerwo enyika vakuru vakuru vakasiyana siyana vakashayika saka takaona riri gore ranga rakaoma zvikuru 22
zvii zvamuri kukurudzira veruzhinji kuita munguva ino yezororo rekisimusi negore idzva?
Zvozvotoreva ndezvekuti pakisimusi pano totokumbirisa zvikuru kune upi neupi zvake mugari wemuzimbabwe ungava unobva kumasedeland masionaland manikaland masvingo kwese kwese tinana midland toda kuti munhu wese awane mukana wokuti tsaure tiite nyaya yemhuri tiite nyaya yemacommunity toda kuti munhu wese aone kuti aite chimwe chinhu uye mubatiranwa uye mukomberanwa nemubatanidzo apuwe mabasa wemaoko kuti munhu nemunhu akurudzire hama yake angava mwana angava mukoma angava munina ingava hanzvadzi ngavabereki kuti munhu nemunhu anyorese kubhosa munhu nemunhu ange ari pakota ndochenidzira ichaita kupinde kimura nyaya yekugarurwa kwematambudziko ari munyika medu.
Kune vanhu vakawanda vanoshaya muupenyu vachamisa. Imi sebato mune urongwa here hwekubatsira vanhu vanoshaya ava? Takatarisa munguva yatiri ino yezororo rekrisimisi negore idzva.
Zvakanyanya mukatarisa gore negore, tine chirongwa chakasimba zvikuru chatinoita chepresidential charity dina. Asi tipfuura kudaro tinotsvaga vanobatsirika nevapi vachinozama kunobatsira. Uchati vachirongwa chaane makore akati wandei tichiita, tinondozama kugara takuziringwa zvakanyanya matongerwo enyika. Asi isu takati ichi hatimene zvematongerwo enyika, ibatawo ratinoita rokuti kutungamirira nyika tinoreva kuti unofanira kunge une zvaunoitawo zvinobatsira papfundiso kuvanogara munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka tine zvakawanda zvatiri kuita, zvatatiita machildren's homes, maelderly vatinosapota, mapwc atinosapota, zvakasiyana siyana munharaunda dzakasiyana siyana.
Mashoko enyu ekupedzisira ezororo kuvana vezimbabwe vachamisa?
Mashoko edu ndeekuti ngatirei tine tariro, nyika yava pedyo kunaka. Zvakaitika kumalawi vakawanawo nguva yavo yeshanduko, zvakaitika kuzambia vakawana nguva yavo yeshanduko. Isu tava chinanwa achidyana chekuti tipindewo pakuva neshanduko munyika ino yezimbabwe. Hakuna dambudziko rinogara ririko, hakuna mhinde inogara iriko zvachose.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare vari muHarare naRay Choto weStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU PF sezvo mutauriri mutsva webato iri vaChris Mutsvangwa vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations Security Council rakatambira zviri pamutemo nezuro chisungo cheAmerica chekubatsira Afghanistan nerubatsiro pakangwarirwa kuona kuti chikwata cheTaliban hachiwani mari iyi. Nyika dzakapfuma dzekumawirira dzakanga dzabata mari inoita mabhiriyoni nechidimbu chemadhora ekuAmerica kuitira kuti isashandiswe muAfghanistan kubva pakatorwa masimba nechikwata cheTaliban muna Nyamavhuvhu. Vanhu vafa muMadagascar kubva musi wemuvhuro zvitevera kunyura kwakaita ngarava inotakura zvinhu wasvika pamakumi masere nevatatu. Ngarava iyi yakanyura kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwenyika iyi. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari kupesana maonero avo pamashoko emutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuti madzishe haafaniri kushora mutungamiri wenyika uye anoita izvi anogona kutorerwa umambo. Izvi zvinotevera mashoko aishe murinye wekumasvingo ekushora uori muhurumende vachiti kunogona kupa kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatadze kukunda musarudzo dza2023 kana kupidigurwa nemauto. Ishe Murinye vakaberekwa vachinzi Efias Muroda wafa uye vanozvitiwo inhengo yeZANU PF. Vachiwenga vakabva vatiwo Ishe Murinye vanofanira kuongororwa nebazi rezvematunhu nekanzuru yemadzishe uye vakaonekwa vaine mhosva votorerwa matano. Asi mutungamiri wedare remadzishe Ishe Fortune Charumbira avo vari kunzi vaferefete Ishe Murinye vakaendeswawo kumataredzi mhosva nesangano reElection Resource Center vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu 281-2 chebumbiro remitemo chinoti madzishe asatora mativi panyaya dzezvematongerwo enyika. Dare repamusoro rakapa mutongo wekuti Ishe Charumbira vainge vatyora mutemo. Muguziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti uye nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMaguhu.
Totanga nayo kubva zvakataurwa naChief Murinyi. Pane zvinhu zviviri zvinobuda mustatement yavo. Chekutanga, vanosoropodza corruption zvikuru sei panyaya yemaminerals. Ende samambo chinu chakanaka kana maleaders vachii shoropodza uori pane kuti vave vanhu vanoda kuti zvinakire ivo akapiwa mari nekambani rikumaina ichipira nyika ichipira community yake iye anotanga kuchenesa kuti zviri kuitwa pano zviri raiti kwozotiwo zvekare vamurinyi vakataura kuti ivo inhengo yeza chinova chinhu chakaipa nechikonzero chekuti madzimambo haatarisisi kuti vadiclare political allegiance yavo vavanhu vanofanira kunge vari pamusoro peparty politics maringe nebumbiro remutemo wezimbabwe tochitarisawo response yavachivenga kuna vamurimi vachivenga vakaenda kunovhundutsira madzimambo ese vakavati cherai makomba mutara musvike muchiti izvi hazviitwi kusoropodza vatungamiri vehurumende nekushora corruption izvozvo zviri wrong madzimambo vanhu vanoremekedzwa havafaniri kutorwa sevana vadiki kuti vanonzi cherai kagomba musvipe ndinoona sekuti vachivenga vanga vakutaura sekunge nyika ino yese its a huge barrack vaakushandisa command politics ndinofunga kuti kunyange kudayira kwanga kuchiita madzimambo vairatidza kuti havasi kufara nekudukupiswa kwavakaitwa navachivenga saka izvozvo tinozvishora tinoti panofanira kuva neruremekedzo neseparation of powers vachivenga ngavashandise simba ravakapiwa nehurumende neconstitution savice president venyika asi havasirivo the absolute power muzimbabwe
vadzikiti munoonawo sei
zvino zvinozivikanwa kuti madzishe ane paanogarosangana neutungamiri huri kutonga nyika politicali vachitaura nyaya nenhunha dzavo dzavanoona dzinoda kuti dzigadziriswe zvino kana vaakuita savachamisa kuti vanongona vakasvika parufu votanga kutaura maererano nezvematongerwo enyika vanenge vasveka jaketi rii vanenge vasveka jaketi repolitician chief pamakuva atinoziva zvavanofanira kutaura nepaanofanira kugumira yesi vakatotaura zvavo kuti vakataura zvinoiyetaatipanavanhuhwagamba zvavo nekutungamiri hwenyika asi vakaabusa platform yerufu saka tinoona kuti zveshuwa vachivenga vangaverekozere kuzotaura mashoko avakataura varivo kugumbuka maererano nechiti kwechimanjizo kuti vanoziva pane zviitiko zvofanira kuti zviitike nenguva zvinofanira kuti zvitaurike nyaya dzakafanira idzodzo nokuti machifu vagara vachipuwa platform iyoyo tikatarisa kutori nechiefs council iripo nekuti they can even be able to put magrievances iwaipesa in writing hapana kunzi mataurire nyaya yecorruption havana kungotaura izvozvo asi zvakanzi matauriro nepavazvitaura dai machera kakomba mazoziva kuti pane maforami atinokwanisa kuti tiremekedzane vanokutonga nyika dziripublic neni madishe hereditary traditional leadership irimo munyika
vamago munoti kudi
ya zvimwe zvavari kutaura ndinotenderana nazvo zvati panyaya yehuori yekushora corruption vachivenga pavanga vachitsiura madzimambo havana kutaura nyaya yecorruption kuti vari kugamuchira zvakataurwa nachief murinyi vanga vachingopopota vachingobhebha moto kuti hazviitwi saka tichitarisa kuti nyika yedu yaparara nehuori ndaifungidzira kuti zvakataurwa nachief murinyi zvinhu zvekuti vachivenga kana vari munhu ari serious kurwisana necorruption uye vachida kuona zimbabwe ichibva muurombo ichienda mberi vaifanira kukurudzirawo zvekare madzimambo kuti musarambe makanyarara kana pachiitwa corruption mucommunity menyu saka ndakaona sekuti vachivenga vari kurwisana nevanhu vanorwisa uori munyika chinowa chirwere chiri munyika yezimbabwe
petai nyaya iyi tinzwe vadzikiti
zviri pachena kuti vamurinye vanoziva kuti tine zimbabwe anticorruption commission yakamirira nyaya dzecorruption tobvatadzoka zvakare vamwe vachivenga vanga vanekodziro kuda yekugumbuka kutani pakuti chifu vakataurawo prisoner statement yavo vakataura izvo vachitaura kuti involvement of the army vachitaura izvo nezita ravandimaanda mukuru wavatungamiri vemauto pamutemo vaigona kutosungwa chifu murinyi nemashoko avakataura iwavo asi vachivenga vakazvidukupisa vakatitegai tozovatsuura pane mamwe madzishe inyaya yekuti zvizhinji
nhengo yezanu pf vagilbert dzikiti vachitaura vari parunare muharare manzwa zvakare kubva kunyanzvi munyadzi zvematongerwe nyika uye vari mukuru wesangano Center for Natural Resource Governance vafarai maguhu vanga vachitaura vari parunare kwamutare. Vechidiki vakawanda vanoti gore ra 2021 ranga rakavaomera zvikuru uye vanotarisira kuti gore ra 2022 ringe riri gore rinovarerutsira zvinhu zvakawanda muupenyu hwavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki vakawanda vakataura neStudio 7 vanoti gore rino vainonga sose nemuromo sezvo vakanga vachitadza kurarama zvakanaka nenyaya yenhamo apa upfumi hwenyika hwairamba huchipera simba. Mumwe wevechidiki ava vazivanai muzorodzi vanoti vakarasikirwa nemabasa nepamusana pedenda recovid-19. Vanoti kuoma kweupenyu kwakazowedzerwa nekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro ivo vasina mari yacho.
Sevechidiki mugore ra2021 musanga zvichidhura chaizvo zvinonga zviita kuti vechidiki tishaye kupambara kana kuti totengei kana kuti tione kuti upenyu hwedu hwofamba sei. Tikatarisa zvakare tinoona kuti mabasa kuwanikwa kwawo anga ari mashoma, zvichireva kuti zvine kusuwisa kukuru kunyanya kune vechidiki.
Mumwe wevechidiki Muzvare Petronora Gadzi kwavanoti gore rino vakarwadziwa zvikuru sezvo vaisera vasingaiti mabasa nepamusana pekushayikwa kwemvura nemagetsi.
Isu sasikana vechidiki takasangana nematambudziko akawanda mugore rinoro ra2021 ngaarasvika pakunopera. Matambudziko acho anosanganisira kushayikwa kwemvura muzimba muno mudhorobha. Izvo zvaita kuti tipedze nguva zhinji tiri pazvibhorani tichizononoka kuenda kuzvikoro tichiwedzera mabasa emudzimba. Rimwe dambudziko ratikaona nderekuenda kwemagetsi, iro raizoita kuti sevasikana tichimwe kuenda kuhoni musango munotyisa nevabereki tozodzoka takaneta totanga kubika. Saka tanga tisina zororo nekuti kubva kuchibhorani woenda kuhoni sevanhu vekumaruwa. Saka gore rino rapera haro asi raiva nezvibhedhlero zvakawanda kwatiri sevasikana.
Mumwe wevechidiki ari nhengo yeMDC Alliance Masvingo vaGilbert Mutubuki vanoti vechidiki gore rino vakasangana nemhirizhonga yakawanda kusanganisira kurohwa, kusungwa pamwe nekuponderwa nyaya dzezvematongerwo enyika.
Isu sevechidiki tingati gore rakapera harina kunge rakatinakira kune zvematongerwo enyika nokuti kwaiva nemhirizhonga yaiitwa nebato reZANU-PF. Mukatarisa gore ra2021 ndogore ratarasikirwa nacomrade Nyasha irikwagutu akaabductwa akarobwa pakaitwa presidential visit. Gore ra2021 ndiro gorezve ravharwa vamakumbura rizviche up to now vachiri mutirongo vachipomegwa mhosva yatisingazivi kuti yakamira sei. Tikatarisa ndogore futi rasungwa vana Silvia naJohana muno Masvingo. Tikatarisa ndogore rasungwa nechivi9 kusanganisira neni.
Asi mumwe wevechidiki muZANU-PF vachauzi munganasa vanoti vanofanira kuti bato ravo iro riri kutonga muhurumende rakakwanisa kuvhura maindastri matsva izvo zvakaita kuti vechidiki vawane mabasa.
Tinoda kumbotenda kubatwa kwakaitwa basa nemusangano weZANU-PF nehurumende yavamuna ngakwa mugore ra2021. Apo patakaona migwagwa yakawanda ichigadzirwa panyika yose, takaona madhamu akawanda achigadzirwa, takaona mafektori akawanda achigadzirwa nemafektori amwe achivhurwa mabasa achiiswa kuvanhu. Zvinova zvinhu zvinofadza vagari vemuZimbabwe uye isu vechidiki kunyanya.
Kunyange hazvo zvinhu zvakanga zvakaoma mugore ra2021 Muzvare Lorenyemba vanoti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchadzikama veruzhinji vakwanisa kuwana mabasa.
Isu sevechidiki vechidzimai tinotarisira kuti upfumi hwenyika huchadzikama, tiwanewo mabasa zvigotibatsira kuriritsira mhuri dzedu diki dzatinenge tinadzo. Uyezve tinoshuvirawo kuti mitengo haisi kuzokwira mutarara gore rinouya. Pamusoro pazvo dambudziko remvura nemagetsi zvatiri kusangana nazvo zvinotarisirwa kuti richange rapera gore rinouya, zvinova zvinotibatsira kuti tigorarama zvakanaka.
Mudzidzisi wezvematongerwo enyika paGreat Zimbabwe University Dr. Davidson Mgodzwa vachitaura vakazvimirira vanoti munyika mune gakava riripo pakati pevechidiki nevakuru vakuru vemapato rinofanira kugadziriswa. Dr. Mgodzwa vanoti vechidiki vanoona vechikuru sevanhu vari kuparadza ramangwana ravo, nekudaro vava kudawo kupinda mune zvematongerwo enyika nechinanga chekuumba nyika iyo yavanoti yakaparadzwa nevakuru vavo kubva nyika yawana kuzvitonga muna 1980. Vamugodza vanoti zvakakosha kuti vechidiki vapiwe mikana munyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti sarudzo dzemuna 2023 dzisave nemutauro mumapato ose sezvo aine vechidiki.
Saka mapolitical parties anofanira kuita open up mapositions ari influential kuti vana vadiki vapindewo muzvinzvimbo zveutongi zvinoita kuti ivo vawanewo upfumi wenyika ino.
Vamugodza vanotiwo vanoona gore ra 2022 riri gore revechidiki vakawanda avo vachanyoresa kuitira kuti vakwanise kuvhota musarudzo za 2023. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
Sokuizika December ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mngala ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhlaka 23 Mpalakazi 2021 ngiphosa Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubusela bubhahlile, ngakho ngiyakhuthaza ubulawayo wonke jikelele ukuthi asinakekeleni izimpilo zethu singabi sengozini ngesikhathi lesi seKhisimusi.
Amapolisa obulawayo asephume ijumo ehamba elimukisa abantu abalungiselela iKhisimusi ukuba bananzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni.
Siyalenyaka. Kunzima sibili, awulanto right. Njalo siphakathi kwayo nale lockdown, awulanto ehambayo. Into zonke zinzima kuwo wonke muntu. Sinokuhlela siyahlela ukudla kunzima ezitolo lapha kuyadula akubambeki.
Iningi labantu elizweni lithi libhekane leKhisimusi yalo nyaka elendlala enkulu njalo eyingelazihlobo labangane njengeminyakeni. Ngenxa yokumemetheka okwesabekayo kwi-COVID-19 eZimbabwe.
Izigulane ziyabe zilayine phandle ngoba laphana phandle kwefensi wonke umuntu uyabe bubona abantu beselayinini and khonophana kwenzalo wena ogulayo kumbe ogulelwayo usine ungani sululwazekile kakhulu akula dignity laphana.
Izakhamizi zeKwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ukuthola usizo lokwelatshwa eklinika yePhakama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa akobulawayo asephume ijumo ehamba elumukisa uZulu olungiselela ikhefu leKhisimusi lokwamukela umnyaka omusha ukubana bahlale benanzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni ngoba esebhahile kulezi nsuku njalo ngekhefu elinje eza ehlomile ngemibhobho. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Inani labantu liyaphithizela enzikini yedolobho belungiselela ikhefu leKhisimusi lomnyaka omutsha. Abanye ngabavakatshela emaphandleni kuthi labakhwathaza izikhwama labo sebethe bathola ithuba lokuzithaphuzela kwabangakusebenzelanga. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Phumuzile Ndlovu uthi baphakathi kokulungiselela iKhisimusi kodwa ngakwelinye icele iCOVID-19 layo ibathwalise nzima.
iKhisimusi kuyisikhathi sethu sokuthi sicelebrate ukuzala kukaJesu. Manje ngenxa yeCOVID sesaba lokuphuma siye ebanganini siye sikhupha nje. Ithi kunjalo sesaba iCOVID namasela. Ungathi asebhahlile, ungathi asemaningi. Ngoba bengizwa nje ukuthi kulomuntu ofikileyo uzothiwa wabona sebekhona.
Ukhansila kaWard 17 emele loWard 19 unkosazana Sikhululekile Moyo uthi amasela abhahlile kulezi insuku abantu ngakho ke kabajabulele iKhisimusi ngonanzelelo.
Ubusela bubhahlile, ngakho ngiyakhuthaza ubulawayo wonke jikelele ukuthi asinakekeleni izimpilo zethu singabi sengozini ngesikhathi lesi seKhisimusi. Sikhangelele ukuthi abanye bajabula kakhulu banathe kakhulu becine bexabana besilwa, abanye njalo bajabule balibale ukuthi impahla zikhangelwe ngubani endlini.
Umphathi Ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi benza konke okusemandleni abo ukubona ukuba abantu bavikelekile emaseleni njalo lamapholisa asethe abalohlelo lokuhamba belimukisa abantu ngazo zonke indlela amasela azisebenzisayo ukuhlukuluza uZulu. eZimbabwe ubusela ukusilinganiso sokungamachumi phose ayisithupha ekhulwini 58.80% njalo kuminyaka emithathu edlule buqanise ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lasithupha ekhulwini 76%. Ukugqekezwa kwezindlu kukusilinganiso sokuphose kufike amachumi ayisikhombisa 67.72%, kuthi abantu ababanjwa inkunzi kuphose kufike amachumi ayisithupha 59.88%. Ukwebiwa kwezimota khona kuyingxenye yekhulu 50%. Loba kulamasela abahileyo uZulu uphakathi kokulungiselela ikhisimusi lomnyaka omutsha kungakhathalekile lokuthi iCOVID-19 layo lokhu ikhwaza ngolaka. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje, iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalonyaka ilendlala njalo lo ilingelazi hlobo labangane njengeminyakeni ngenxa yokumemetheka okwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe. Abanye bebelezifiso zokuya emaphandleni, kukanti ke abanye bebekhangelele ukwamukela izihlobo ezihlala phandle kwelizwe ezingasabuyiyo njalo lonyaka ngenxa yeziqondiso ezivimba ukuhamba-hamba kwabantu emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhakha omutsha we-Omicron. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7, u-Ezra Chisasibanda.
Ngalesi sikhathi eminyakeni edlulileyo, ngabe sekuziphithiphithi emadolobheni abantu begcwele bethenga izigqoko nokudliwayo. Atho amaculo athi ikhisimusi sifikile, abuya athi ikhisimusi iqeda amadola. Iqiniso kodwa ukuthi akusenjalo, ngoba abantu bakhala ngokuswela yona izuka yokuthenga ukudla ngalesi sikhathi. Umnumzana Wizo Mthombeni okhubazekileyo ngomunye wababhekane lekhisimusi endlaleni.
Iqinisweni kunzima, njengathi abantu abakhubazekileyo kasitholi ama-grants from ikhulumende yethu, kasitholi lutho. Ngilabazukulu abanye abantwana balezi gqoko ezintsha, abami bazawatshazwa lezo zindala, bagqozwa lezo zindala. Lokudla kuzaba nzima ukuthi bathole ukudla kwekhisimusi. COVID-19 ibhakhe kangaka, kuba nzima kakhulu lokuthi uhlangane labantu abangakuphathisa.
Unkosikazi Filza Ngwenya ungumfelokazi olemuli enkulu, yena uthi kazihluphi ngokuningi.
Labantu abangu-7 bengu-7 benjalo, onguye omdala yimi, ngingumfelokazi, asila kudla esiza kudla ukuthi siyajabula ikhisimusi njengeminyaka yonke. Sizaziphekela isitshwala sethu, mina ngiyalima umbhida isitshebo sesiswele, siyapheka umbhida sizidlele isitshwala. Akulalutho oluningi esingalupheka.
Unkosazana Simosihle Musa uthi kubi kuye lo nyaka.
Yalo nyaka hayi kunzima sibili, akulanto eright. Njalo siphakathi kwayo nale lockdown, akulanto ehambayo, into zonke zinzima konke muntu. Sinokuswela siyaswela, ukudla kunzima ezitolo lapha kuyadula akubambeki.
Abantu abaningi balahlelwa imisebenzi ngenxa ye-COVID-19 lapho kwavalwa khona amakhampani amaningi. Unkosazana Sikolile Dube ngomunye wabo.
Ikhisimusi yalo nyaka kukhanya inzima ngokuthi ezitolo kuyadura, imali asilayo and samisa imisebenzi ukuthi sithole okokudla okuqondileyo asikutholi ngokuthi into zangkhona ziyadura. Labantwana labasebenzi, akula msebenzi lapho eBulawayo, sithwele nzima sivile.
Unkosazana Prasetis Nyoni we-Country Park obekhangelele ukudla okumnandi lo nyaka ngekhisimusi.
Izaba nzima kakhulu. Izihlobo zethu obhodi osisi besikhangelele ukuthi bazabuya behlulekile ukubuya, zindlala zodwa emakhaya.
Umangoye ulala eziko emzini kamnumzana Mbuso Ncube.
Le ikhisimusi ilo mehluko omkhulu kakhulu, khonapho engikhona ukuthi abantwana ngizabaphani, angila ngisho kokubamba khona kokuqalela. Ngithwele nzima kakhulu, ngizwa ngisiba ngibuhlungu phakathi komcabango ukuthi kambe imuli ngizayithini ngesikhathi esinje esibuhlungu kangaka.
Unkosikazi Elsie Mofati ulomuzela upane obefisa ukuyadlalela ikhisimusi emaphandleni.
Ubhubhane lutshintshe izinto eziningi kakhulu, ikhisimusi ayisafani leminyaka yonke. Asenelisanga ukuya emakhaya sabe sesihlalele le muli labantwana.
Uhulumende uxwayisa uZulu ukuthi alandele iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 ahlale phansi. Njalo abezempilakahle bathi umkhakha omutsha we-Omicron umemetheka ngesiqu esesabekayo. Iningi lithi lonyaka ikhisimusi ngebizo njenganyakenye. He managed to deserve any governor with Ezra Jesus Banda.
Sebe kose bafike inkulungwane ezingamakhulu amabili, 199,404, asebe banjwe iCOVID-19 eZimbabwe jikelele, lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo nyakenye ngombimbitho. Lele nani ligoqela inkulungwane eziphose zifike ikhulu lele ingxenye, 147,669, zabagule baphepha kulo mkhuhlane. Osubulele abaphose bafika inkulungwane ezinhlanu, 4,828. Kuthi nani lasebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala yokuzifikela kulo mkhuhlane, selikuzigidi eziphezu kwezine, 4.1 million. Abagoqela izigidi eziphezu kwezintathu, 3.1 million, asebehlatshwe wonke omabili amajekiseni, i-first le-second dose. Izakhamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ekliniki yePhakama. Abagulayo eklinika leyi bavame ukufoliswa phandle egcekeni okudala ukubana izakhamizi zibe lomcabango ukuthi kumele zihlanganise izimali lempahla yokwakha indawo lapho abagulayo abazafikela khona. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Selokhu kwaqhamuka ubhubhano lwe-COVID-19, abagulayo abadinga usizo lokwelatshwa ekliniki ePhakama abavunyelwa ukuthi bahlale phakathi besalinde ukuhlolwa, kungakho bamaphandle kocingo. Omunye wabasungule lolu hlelo, uMnumzana Mandla Nkala, ongusomabhizimusi, uthi kwamthinta ukubona abagulayo bephethwe ngalindlela, kungakho wabonisana lezinye izakhamizi enkundleni yeWhatsApp ukuthi kwakhiwe lindawo yokulindela. Ngumbono athathelwa phezulu ngabanengi.
Baye besegcekeni and they exposed to umqando nxa kuqanda, they exposed to ilanga nxa kutshisa njengobona ilanga belitshisa ongakanani, they exposed to umoya. And worst of all, uyabona umuntu ukugula komuntu kanengi, it should be something private. And the worst abantu labana babe belayiniswe along ithara.
Okugcizelelwe ngukhosazana Lungile Masuku, omunye wabaphatheke kulolu hlelo.
Izigulane ziyabe zilayine phandle ngoba laphana phandle phande kwefensi wonke umuntu uyabe bona abantu beselayinini, and khonokhana kwenzalo wena ogulayo kumbe ogulelwayo ugcine ungani sululwazekile kakhulu, akula dignity laphana.
UMnumzana Methuseli Moyo, isakhamuzi seGwanda, uthi amalungiselelo okwakha sekubanga eliphezulu njalo bakhangele ukuthi lo msebenzi uqale kungasensuku zatshwala.
Imethekeli yonke egoqeleka nje edingakalayo ekwakheni kweshedi ngathi sesibuthanisile. Silapho nje ngithanda ukuthi ngibonge amajawunda ngokuzinikela kwawo, ngibonge labaphathi beGwanda. So ngathi nje abantu beGwanda bangahlala benjalo bedosa ndawonye ukuze sikwazi ukuthi sithuthukise indawo yakithi.
Ukhansila uMnumzana Thulani Moyo, ongumgcini sihlalo wekomidi ebona ngezempilakahle, uthi balamukela ngenjabulo lelinyathelo elithethwe izakhamizi zeGwanda.
Kakhulu ngibonga izakhamizi esizibiza sithi ngamajawunda amahle ngokunanzelela ukuthi kulabantu abadinga ukuba ngaphansi kweshelter ePhakama Clinic. Ngithanda ukubonga kakhulu bonke abantu abadonethileyo.
Ekliniki ePhakama yiyo yodwa ethenjiwe edolobheni leGwanda okudala ukuthi yandelwe ngabantu. Izakhamizi zithi sekudingeka ukuthi kwakhiwe amanye amakliniki njengoba lalo idolobho likhula, ukuze abagulayo bengafoli isikhathi eside belinde ukwelatshwa, ikakhulu ngaleso sikhathi se-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundweni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Live Talk lamhlanje uhlelo asihlizweni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazana ukuselela imuli ngalesikhathi sekhisimusi kanye nokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Abebandla lezaphu bathi labo abasala kuzana PF yilabo ababevele bengasibo balandeli uqobo bakamoyi umnumzana Joshua Mqabo Nkomo. Bathi njalo akulalutho olubambekayo olalwethwa yikulobelwana kwesivumelwano somanyano eseUnity Accord ngaphandle kokumiswa kombhuqazwe kwegugurawundi. Kodwa abasala kuzana PF ngesikhathi uMoyi uDumiso Dabengwa labanye besuka kulo bathi bazaqhubekela phambili bekubandla elibusayo. Abebandla le-PF zapho bamanyana le-ZANU PF mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mthulisi Hanana unobhala jikelele we-ZAPU elomnumzana Joseph Chuma owe-ZANU PF.
Ubaba Nkomo wathi sifaka phakathi wathi wena bantu babengasuki khona lapha bengilithiya khona yikho lapha esilokusise khona. Ngiyakhongratulate umfowethu uHanana ngokubana uthole isikhundla sokuba ngu-Secretary General wezaphu entsha, ngoba izaphu endala wabambana nezanu jongo yikho lokho osoke izanu PF kathesi. And kuloku kukhona
babonana ungampendulo sithi lapho Juma
abantu babambana babanjaniswa ngenkani ngefosi bengela choice ngenxa yokuthi wakumele bakhethe phakathi kokujoyina izanu, asokubambana laphana yokujoyina izanu. Wakumele bakhethe phakathi kokujoyina izanu lokubulawa. And ngaleso sikhathi ubaba uNkomo leVipra babefake izikhali phansi, number one. Okwesibili, babengafisi ukuthi kuqhubeke kuchitheka igazi. Into enzima kakhulu ukuthi ukhanya uzanu uyehluleka ukwamukela ukuthi usedivosiwe, lokhu ehamba sibile sebenzisa isibongo sokuthi PF, isibongo asithola mhla etshada loZapho. Hhayi, uZapho usedlulile phambili usetshade lomfazi omutsha.
Chuma, ngangampendula singamafitshane khonapho ukhanya ngazana ukuthi abasalayo khona ngale lokhu ebelilengile nje besele bodwa.
Uzanu ugcwele ngothando olukhulu kakhulu. Xa wena uZapho ungasela thando, sizasebenzisa uthando lwami lukazanu siye phambili. Akuna divosi ekhona, siya phambili kowethu. Sisonge wapha na ikonde na hayi na kuno kunye okuvukayo kuyake usonge uvuka okutsha, kodwa lokana kwakudala kuloku kubambele kukhona sibili. And look, akula lutho olubi ngokuthi wona abantu befune ukuvusa into eyabo, kuvele nje kubalulekile khona kubana kuyacreata i-democracy and kuyacreata i-competitiveness, lama-checks and balances. Kodwa sibili sibili okhuma iqiniso. Like Israel reporting out, i-age le ira yabantu labana abasungula into leyi abantu engibangikhona sebasithiya sebazidlalela. So kusele sihamba thina esabuya sithatha emuva abantwana bangikhona usiya kunjalo. Kodwa-ke akutho into ngenxa yokuthi bona sebehambile sobe silahle isiko kumbe silahle indlela abasishiyele yona kumbe abasifake kiyo. Siyayala silokhu sibambele kwaphana sihamba. Siyala silokhu silungisana kwaphana noma lapho lapho esikhuthana khona, ngoba vele kuvamile ukubana nxa sisenza into enkulu kangaka, nxa siphakathi kohambo olude kangaka, sizaqhubana ameva azaba khona lokukhuthana okuzaba khona okuthize. Kodwa akutsho ukubana sokulahlwa imbeleko ngokufelwa uhle ngahamba akusela kumntwana ozazalwa ngemva kwakhonokho. So siyala silokhu sihamba sikhona phana, siyala silokhu sikhumbuza sikhumbuzana ngendaba e-unity ngale yenzakalayo. Le unity vele yenzakala ngesikhathi sempi kungekathathwa uJuse, kuzokufika uJuse wangikhona kuzofika u-1987 le sikhuba ngayo namhlanje. Siyayala siloku sihamba kwaphana yikho okukhona. Ohanana abafowethu nabo sibasisele mhlanga behamba eceleni bedonsa kwaphana, senza ama-check and balances, i-democracy iqhubeka isiya phambili.
Siyakuzwa baba Chuma. Babonana, pho-ke laba abasele phakathi ubona ngamzani kwini asebekwenzile ukuveza ukuthi kulo manyano, njalo nxa ungekho umanyano pho bahlaleleni?
Okwenza ukuthi nxa siphuma abanye basale, uzananzelela ukuthi siphume after 22 years. Abanye bakhona izaphu bebeyijoyine ngo-78, okutho ukuthi besebechithe isikhathi eside bekuzanu ukwedlula isikhathi bekuzaphu. So kuyatholakala ukuthi umthetho kazaphu, izimfundiso kazaphu igugudeke ize iphele. So hayi, kuyatholakala. Okwesibili, abanye bengaba behlalele ukuthi njoba basemsebenzini laphayana uzathola ukuthi khona kuyaholwa kuyaphana izimota asikusoli vele nkulu nxa esebenza kahole okwesithathu bakhona abafisa ukuthi mhlawumbe bangazama ukulungisa indaba zakithi from within kodwa engakutsho alubona sisiba honest mina sihlale phansi izolo sibuzane ukuthi hawo bakithi kuyini esesenelise ukukwenza nge-unity leyi esithi khona noma uzapho engasekho phakathi kwayo sa-achivani uzananzela ukuthi ngesikhathi segugura hundi amanye ama-region ephumelela esiya phambili thina ngapha ehlangothini lemathibeni le-midlands bekuliwa kubulawa abantu kudilizwa le-infrastructure uzathola ukuthi lanamuhla kule ndawo ezingazake zaba lo mgwaqo lokhu esaba lozibuse kule ndawo ezingazake zaba lezikolo lokhu esaba lozibuse kulama-properties kazaphu le-zipra athathwayo lokhu esaba nozibuse kababiselwanga kuzathiwa yiye ama-properties lawa ahlangana elokhu zenini ekubambaneni kodwa bangakunanzeleliyo ukuthi ama-properties lawa athengwa imali yama-individuals abantu bethu abafane gugura hundi abakangcwatshwa uzananzelela ukuthi khona la bantu bakazaphu lozipra ukuthi babe ngamaqhawe bananzelele babe ngamaqhawe esizwe kumele siqale sisipopote sitshinge kwesinye isikhathi noma sitshingile kungabi lento eyenzakalayo lezi yizo impawu zokuthi kubambana kwakhona kusephepheni kodwa thina ngapha phansi akubanjwananga
lapho-ke sizwe ingxoxo phakathi kukamnumzana Mthulisi Anana owezaphu lo mnumzana Joseph Chuma owezanu PF okudale le Central Committee. Kwezemidlalo lidla amahabula eqembu leBhoso 90 kumncintiswano weWafa Wafa lapho eselifinyelele khona esigabeni se-semifinal. Intetho lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emva kunqoba abakwenze iqembu le-Ajax Hotspur emdlalweni wesigaba se-quarter final, umsekeli kamqeqeshi weqembu leBhoso 90 usiza abantu Khoza uthe yena inhloso yabo ngeyokuphakamisa inkezo yeWafa Wafa.
Sine-targeted vele yokuwina iqembu le but we taking it one game at a time. So sesiplanela iwanki ngoba ye sihlangana layo. So siyayiplanela, siyayazi ukuthi banjani abaningi abafana abaningi basewanki basuka kithi lapho kuBhoso 9 about 4-5 babedlala kithi like kithi ngapha. So we're planning ngayo asikwazi ukuthi sihlale ngikona izaba nina. I think izaba after break, Christmas break. But abafana bethu were still pushing them ukuthi even if it's breakile but they were working. So ngama programs ukuthi bebesebenza bebezipusha bebetrainer lapho abakhona ezindaweni zabo.
Abafana beBhoso 90 banqobe Ajax Hotspur ngo-4-2 ngemva kokutshaya kwembekwa kusigaba se-quarter final. Isikhathi bese sihliwe ngumanguwa yezingwitshiki lobhanqa 3-3. Nakusigaba sakuqala esomncintiswano iqembu leBhoso 90 linqobe leRatanang nge-3-2 ngemva kokutshaya kwembekwa njalo lakho futhi isikhathi besiphele ezingwitshiki lobhanqa 3-3. Iqembu leWange lona linqobe leZPC Wange nge-3-1 lakho ngemva kokutshaya kwembekwa ngemva kokuba isikhathi besiphele ezingwitshiki lobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Elinye iqembu elidlulele kusigaba sesemifinal ngile Arinel lona elinqobele emakhandeni Pirates nge-1 kanya. Umqeqeshi we-Arinel Lukudzi Mandire uthi bona bafisa ukudlala baze bafinyelele kufinali yomncintiswano weWafa Wafa.
Esikukhangeleleyo ukuthi umdlalo wengubhu uyahluka ngoba ungasuke ulungisele ucabanga ukuthi ulungiselele kuhle ufike uthole ukuthi odlala layo ulungiselele ukuyedlulawe. So uyahlupha but njengeqembu sifuna ukuthi siye phambili sifike kathi imede kufinali yona leyo.
Iqembu le-Arnel lizadibana lele indlovu yanyathela kusigaba se-semifinal njalo ele indlovu yanyathela lona linqobe le-Kazmine nge-4-2 ngemva kokuba sekutshawe imbekwa ngoba bezilokhu zingutshikilobhanqa 1-1 ekupheleni kwesikhathi. Umncintiswano Wafa Wafa ukhangelelwe ukuba uqhubeke ngemva kwekhefu njalo ekupheleni kwawo amaqembu adlala kusigaba se-Southern Region Division 1 azaqala ukudlala imidlalo yeligi. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Sigqibe uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sileqembu elicula umdumo wezokholo ele-The ATM Gospel Worshippers. Untungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Eliqembu libunjwa ngabahlabeleli abathathu abazimeleyo njalo le isingo yalo elesihloko esithi Rikalibala Jwang, okutsho ukuthi singakhohlwa kanjani. Nansi isikhulumeli seqembu.
Sanibonani izihloko nabangane. Siyalibingelela ke kathi igama lami nguThemba Maseko ozalwa eMplumtree. Empandeni kanti ngihamba noMalibongwe Juma noAlex Juma kunabantu esisebenze nabo kulesi track yethu esazibiza ngothi ATM the ATM ke kungama initials wethu amagama wethu.
Kuluma ngani kahle kahle kulingoma Maseko?
Ingoma le iculwe ngesisuthu ngesikhalangana ngesindebele. Ichazisa ngesimo somuntu ke umuntu osempilweni enzima ukuthi ngayikhohlwa kanjani izinsuku ezinzima. Rikalibala Jwang mihla eyena ebuhlungu. Inamanye amazwi lapho echaza khona ngesimo ubhuti Adolf lapho bechaza khona ngesimo somzali omshilileyo ngaleso sikhathi. So akayikhohlwa ke leyo lezo nsuku zobunzima.
Itholakala ngaphi nxa abantu befuna ukuyithenga?
Ingoma le iyatholakala ku online stores, ku YouTube uyayithola, uyathinte the ATM Messengers Gospel Group iyavela, and then uzandobele uzinjoyele kanti kusekukhulu okuzayo. See the ATM kusekukhulu impela okuzayo. Lihlale ngilindile kanti ke njalo amazwi esiwathiyayo kubantu sithi dudu kuzihlobo nabangane bonke abalahlekelweyo ngesimo somkhuhlane we-COVID-19.
Hayi, siyabonga Themba Maseko leqembu lakhe le-The ATM Gospel Worshippers. Besibusisa ke ngengoma lapho yokholo.
Ngekwehlukane zihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapholisa akubulawayo asephume ijumo ihamba ilimukisa abantu abalungiselela ikhisimusi ukuba bananzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni. Iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalonyaka elendlala njalo lingelazihlobo labangane njengeminyakeni kungenxa yokumemetheka kwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe. Izakhamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ukuthola usizo lokwelatshwa ekilinika yePhakama. Siludobake lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPractice Jeremiah ngesithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.